tauya kuno ku Washington DC chirongwa chatunza kuno ku chirongwa cheyali Mandela Washington Fellowship.
Makafamba sei kuti muzopinda muchirongwa ichi?
Chirongwa ichi kuti tipinde machiri vaiti titumire ma application tichitaura kuti tinoita zvemabhizimusi here kana kuti tinoita nezvematongerwo enyika. Isusu vanoita zvemabhizimusi tikapinda muchirongwa ichi tichiti tiuda kuya kuzodzidzawo nevamwe kuti mabhizimusi tingabatsirana sei kuti aendeze mberi.
Bhizimusi ramunoita nezvaro kumusha ini nderei?
Bhizimusi randinoita nezvaro, bhizimusi iri rinonzi Southern Incineration Services. Basa redu nderekuenda kuzvipatara tichindotora majekiseni akashanda zvese nemaglove nemakotoni akashanda, zvinhu zvisingafaniri kusangana nevamwe. Tinobva tazvitora tobva taenda kundozvipisa kuti nyika yedu irambe yakachena. Ndokubasa kwedu.
Saka zvamuri kutarisira imi kudzidza muchirongwa ichi kuno kuAmerica ndezvipi?
Zvatakatarisira ndezvokuti sezvo tasanganiswa nevamwe vechidiki vane mabhizimusi mune dzimwe nyika muAfrica kuti tichagarawo pasi tichipanana pfungwa dzokuti iwe kunyika kwauri uri kuzvikwanisawo sei, tichibatsirana kuti mukuenderana mberi tinge tichiita tine pfungwa dzakasiyana unge nemaonero akasiyana.
Ndo tarisawo kuti muchange muri kuno muchirongwa ichi kwenguva yakareba zvakadii?
Tiri pachirongwa chino ichi kwemavhiki matatu. Vhiki rekutanga tinenge tiri muno muDC, tobva taenda kune zvikoro zvakasiyana siyana.
Vekune dzimwe nyika vamuri kufambidzanawo navo, pane nyika dzakawanda zvakadii? Mungazive kuti dzakawanda sei?
Hongu, panyika 55 dziri muAfrica. Tiri pano tinobva kune nyika 48.
KuZimbabwe makauya nechikwata chakawanda zvakadii?
Chikwata chekuZimbabwe tiri 13 maZimbabweans pane vanhu 200 vabva kuAfrica.
Ndopedzera zvangu ndichitsvagawo kuti vamwe vechidiki vari kuZimbabwe vari kuitawo zvemabhizimisi vanokutarisai vachiti ndikakura ndoda kuzotarisa mukoma Terence, mungavapewo mashoko ekuti kudii?
Mashoko andingavapa ndeyekuti havafaniri kurasa tariro pavanotanga mabhizimusi, nekuti zvekuita bhizimusi rako zvinhu zvakaoma, zvinotorawo makore akati kuti. Saka yambiro yandingavapa ndeyekuti kana watanga bhizimusi rako ramba wako wakashinga. Pamberi apa zvinoitawo nani, matangirwo azvo ndokwega kunenge kwakaoma, asi ramba wakadzvanya pauripa.